manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 5/2018
makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Evans Zininga. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Asi matauriro ari kuita mukuru wacho wenyika ari kuita kuti vanhu vakati wandei kunyanya ivo vekunze vafunge kuti chino chiripo.
Zimbabwe yove mubishi rekugadzirira kudzokera mubatanidzwa weCommonwealth umo yakabuda mugore ra2003.
Vamwe vemasangano anoshanda akazvimirira ega vanoti mitemo ine chekuita nesarudzo ikasavandudzwa sezvinofanirwa zvinogona kuita kuti zvichabuda musarudzo zvive zvinoramba kutambirwa.
Vagari vemuzaka Central mudunhu remasvingo vanoramba kusvitsa magwaro anoratidza kuti vakanyorisa kuvhota kana kuti mavota registration slips kumasabhuku kana masachigaro ebato rezano PF vonyimwa chikafu chinofanira kupiwa pachena nehurumende.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Zimbabwe iri mubishi rekugadzirira kudzokera mubatanidzwa weCommonwealth umo yakabuda mugore ra2003. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti chinhu chakanaka chose kuti Zimbabwe itange zvakare kudyidzana nedzimwe nyika kuitira kuti ibatsirikane munyaya dzezvedzidzo uye kukwezva makambani anozoita mabhizimusi munyika. Asi Zimbabwe inonzi inofanirwa kutanga yanyora tsamba ichitaura kuti inoda kudzoka muCommonwealth uye nyika dzose dzesangano iri dzozovhota kuti yotambirwa here kana kuti kwete. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paKent University kuBritain Dr. Alex Magaisa vanoti mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vanofanira kutevera zvose zvavari kutaura pari zvino kuitira kuti masangano akaita seCommonwealth ave nevimbo navo. Tanonoka wandi weStudio 7 abata Dr. Magaisa kuti tinzwewo zvavanoona panyaya iyi.
Commonwealth group ranga rachanga tiri kwenguva yakareba rinobatsirawo kuti nyika inge ichikwanisa kudyidzana nedzimwe zvinhu zvemutambo zvinonzi zveculture zviya zvedzidzo nezvimwewo zvakasiyana siyana.
Kunyaya dzemari yemapurazi akatorerwa vachena ingakanganisa here zvirongwa zvekudzokera muCommonwealth?
Handione ichikanganisa nokuti matauriro akaita hurumende yeZimbabwe sekunzwa kwandakaita zviri kunzi izvo vakakanganisirwa vachakwanisa kupuwawo mukoho wokuti vadzorere zvakatorwa. Saka vakawirirana naizvozvo handione zvichikanganisa kuti vanhu vange vachibatana nevamwe.
Hurumende iri kuti varimi vakatorerwa mapurazi vadzoke vagopiwa malisi 99 years. Munozviona sei? Chii chinokonzera izvi?
99 years lisi yakanaka nekuti vanhu vanoita kuti vaite yanonzi investment for zvinhu zvinenge zvichizodiwa kana zvinozomuka after 5 years kana 10 years zvisingakwanisi kuitika kana munhu uine minda kwenguva shoma.
Tikatarisa mamiriro akaita hurumende iripo iko zvino, munofunga kuti Zimbabwe ichabudirira here mukugadzirisa ukama nedzimwe nyika zhinji?
Zvinoenderana nekuti zvavari kutaura ndizvo here zvekuitika pakufamba kwezvinhu. Nekuti muromo hauzarirwi nerwizika. Vanhu vanotaura zvavanoda kuita, asi zvavanotaura izvozvo zvinofanira kuti zvinge zvichibudikira zvichioneka mnenge zirugitika neku shanda kuti famba kwenye kuchita nguwa
zvinhu zvinodikamwa kuti zvisandurudzwe munofunga kuti vane chido here vangakwanisa kuzvisandudza izvozvo here kuti vadzokere munharaunda yekudyidzana nedzimwe nyika dzepasi pese
nguva yechiri shoma asi matauriro ari kuita mukuru wacho wenyika ari kuita kuti vanhu vakati wandei kunyanya ivo vekunze vafunge kuti chido chiripo zvisinei zvinofanira kunge zvionekwa zviya zvinonzi paground ngazvionekwe kuti zviri kusanduka ndo chinhu chikuru
vanga vari nyanzvi mune zvematenguro enyika vachidzidzisa paKent University kuBritain Dr. Alex Magaisa vachitaura naTanonoka Wande weStudio 7.
Vamwe vemasangano anoshanda akazvimirira ega vanoti mitemo ine chekuita nesarudzo ikasavandudzwa sezvinofanirwa zvinogona kuita kuti zvichabuda musarudzo zvive zvinoramba kutambirwa. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avatura kuvatori venhau muvulawayo nhasi vakuru vemasangano aya anosanganisira Election Resource Center, Youth Zimbabwe Trust, Women's Institute for Leadership Development pamwe neZimbabwe Christian Alliance vati vari kushushikana nematambudziko akasiyana-siyana avari kuona ari kuita kuti vanhu vatadze kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dziri kutarisirwa gore rino. Matambudziko aya anonzi anosanganisira kushaya magwaro ekuzvarwa, kusashanda zvakanaka kweveZimbabwe Electoral Commission, kunosanganisira kusashambadza kwavo zvakakwana zvinodiwa pakunyoresa kuvhota uyewo kuchisidzirwa kwevanhu. Mukuru wesangano re-Election Resource Center vatawanda chimhini vati kunze kwekuda kuti matambudziko aya agadziriswe zvakakoshawo kuti hurumende igadzirise mitemo ine chekuita nesarudzo nekukasika kuitira kuti pasazove nemakakatano ezvichabuda musarudzo kana dzaitwa.
Saka izvezvi zvitava kuda kutosvika pasarudzo zvakawanda zviri kutoitika iye zvino asi mitemo haisati yagadziriswa. Saka anodyiwa anogona kungomuka mangwana wati aiwa handina kudyiwa, mitemo yanga isina kuringana, saka sarudzo yedu yanga isina kumira zvakanaka. Ndo zvinhu zvatiri kuedza kuti ngatizvigadzirise iye zvino kuti zvisazoitika pamberi apo.
Vachimhini vatiwo masangano akazvimirira ega anoshushikana nekusashanda zvakanaka kwevashandi veboka raregistrar general avo vavati mashandiro avo anoita sekuti vane chinangwa chekuti vamwe vanhu vasakwanisa kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota.
Tarisiro yedu inenge iri yekuti vamudedeka vakati vava kupa vanhu zvitupa. Tinovaona vachiramba vachitopa vanhu zvitupa sekutaura kwavanenge vaita. Asi tiri kunzwa kuti kumatebelele ndinoti kunzvimbo dzakatenderedza Bulawayo kune vamwe vakanyoresa kuti vapuwe zvitupa izvozvo asi nanhasi zvitupa izvozvo hazvisati zvauya. Periodhi yacho yaakutopera yekuti vanhu varejiste. Saka zvinoreva kuti zvaitwa navamudede hazvina kutobatsira kuti vanhu vange vachidi vachikwanisa kunyoresa kuzovhota. Ndivo zvinhu zvaiitikawo during the colonial era tichidzvanyirirwa. Saka tinofanira kuona zvinhu izvozvo zvichi. Kana chiti tane hurumende nyowani ngationei nemabasa ari kuitwa nehurumende iyo kuti zveshuwa hurumende yatana nayo ini hurumende nyowani inoda kushanda nevanhu inoda kubatsira vanhu.
Amai Samkeliso Kumalo vano vemukuru wesangano reWomen's Institute for Leadership Development vati vemasangano akazvimirira ega vanoshushikanawo nenyaya yekuti huwandu hwevanhu vari mumatunhu ematevereland hauna kunyatsojeka vachiti zvakakosha kuti kunyatsokuitwa ongororo yekuti mumatunhu umu mune vanhu vangani kuitira kuti pasave nekufungira zvisizvo panyaya iyi.
Isu saka hatisi kuvhumirana nemastatistics aripo akasetwa kuti ndo acharichwa nezaiki. Takufunga kuti maybe mafigures aya akabikwa-bikwa. So isusu tikuda kuti government yeZimbabwe itarisise futi process statistics itsvage even an independent board inouya kuzoverenga vanhu tonyatsoziva kuti Bulawayo, Matabeleland, Midlands, what is the number of people that are there in each constituency.
Amai Kumalo vati vechidiki vabhazera havafanirwe kuve nepfungwa dzekuda kusundidzirwa kuti vade kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota asi kuti vanofanirwa kuziva kuti kuita izvi ikodzero yavo ine chekuita nekuti ramangwana ravo richange rakamira sei. Vati vose nzira yekubatsira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Sangano ravo rinoda kuona vanhukadzi vakawanda vachikwikwidzawo pazvinzvimbo zvakasiyana-siyana zvematongerwo enyika kwete kuti vangove vanhu vanovhota chete. panyaya kuchikisidzirwa kwevanhu vaRashid Mahia, vanove mukuru wesangano reHeal Zimbabwe Trust, vati zvisinei nekuti vanhu vemuZimbabwe vane mbiri yekuve vakadzidza, sangano ravo riri kusangana nevanhu vakawanda kunyanya kumaruwa, vari kuudzwa zvemanyepo pamusoro pekunyoreswa kwevanhu kuchishandiswa michina yeBVR.
Biometric voterization yakatonaka, inoita kuti pasave nevanhu vanovhota nemazita asiri avo nezvitupa zviri zvavo. Kusave nevanhu vakafa vanovhota, kusave nevanhu vasiri vomuno vanovhota. Saka musavhundutsirwa, vanhu vasavhundutsirwa nenyaya yebiometric. Chechipiri, nyangwe mukavapa manhamba aya, handiti havafi futi zvikare vakaziva kuti wavhotera papi. Nekuti pauchavhota manhamba aya haana basa, iwo masiriwo namba aya ari pachipepa chiya. Haawanikwe zvekare pavoters roll. Handizvi, saka vanhu ngavarege kunyanyovhunduka nemanhamba aya. Tiri kuti ngavaende vanomhangara kumapurisa, ngavaende vanomhangara.
Pari zvino vanhu munyika vari kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota pasi pechirongwa cheBVR mop-up, icho chakatanga musi wa10 Ndira uye chinotarisirwa kupera musi wa8 kukadzi unove musi wechina svondo rino. Pasi pemitemo yenyika, vanhu vanokwanisa kuramba vachinyoresa kuti vagokwanisa kuvhota kwemazuva 12 mushure mekunge zuva rekuvhota ratarwa zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vagari vemuzaka Central Constituency kumasvingo vari kuramba kusvitsa magwaro anoratidza kuti vakanyoresa kuvhota kana kuti mavhota registration slips kumasabhuku kana masachigaro ebato rezano PF munzvimbo iyi. Vanonzi vave kunyimwa chikafu, mbeu kana fotereza nezvimwewo izvo vanofanira kunge vachipiwa pachena pasi pehurumende. Godwin Mangudla akashanyira nzvimbo iyi ndokuti panyaya inotevera.
Kunyange hazvo commission inoona nezvesarudzo pamwe negurukota rinoona nezvemutemo neparamende vaziyambi-ziyambi vachiti hazvisi pamutemo kuti masabhuku kana bato ripi zvaro rinyore pasi maserial numbers emagwaro anoratidza kuti munhu akanyoresa kuvhota kana kuti registration slips. Masabhuku nemasachigaro ezanu PF muzaka Central anonzi ari kuramba akaomesa musoro uye anonzi ave kuti wese anoda kutambira chikafu, mbeu kana fotereza pazvirongwa zvehurumende anofanira kuya neregistration slip yake. Vanoramba kupa masabhuku kana masachigaro ezanu PF magwaro aya vanonzi vave kunyimwa chikafu kana zvekurimisa. Vanoona nezvekufambiswa kwemusangano mubato guru rinopikisa reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai muzaka Central vafarai Gwenure vaudza Studio 7 kuti nemusi wechitatu chapfuura chaiwo vanhu vakaramba kupa masabhuku maregistration slips avo zvikuru sei nhengo dzebato ravo vakanyimwa mupunga waipiwa vanhu munzvimbo iyi.
Output ari kupuwa on condition yokunge wa producer chislip chacho unopuwa. Yavo chislip ichocho vanhu vazohwisisi kuti vavhota here, vamwe vanotofunga kuti vavhota vapedza kundobudisa chislip ichocho panenge pachitorwa rice. For example today rari chitorwa pa 18 apa.
Vakaudzwa nevaigova mupunga uyu kuti mumiriri wenzvimbo iyi muNational Assembly vaparadzai chakona ndio vakapa chiga chekuti wese anenge asina kuburisa registration slip haafaniri kutambira mupunga kana chii zvacho chinopiwa nehurumende.
Ndeve zano pia vanorekoda pamwe anosevenzesa masabhuku ari pro ivo ndo anenge achirekoda maserial number nezita nefoni number zvemunhu oga oga anenge achida kuwana chaanopiwa ipapo unondoproducer slip zita rake.
Asi vachakona vaudza Studio 7 kuti zvese izvi zviri kutaurwa manyepo uye vati vemapata anopikisa vanotya kukundwa musarudzo ndo saka vari kutaura manyepo. Vachakona vanoti vatori venhau vakasununguka kupinda muzvirongwa zvavo kuti vazvinzwire vega. Vanotiwo mukupera kwesvondo rino vachange vachipa vanhu mupunga nekuita zvimwe zvirongwa muward 15 muconstituents mavo. Kanzura muward 19 iyo iri muzaka Central vapita imba yarwo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanhu vange vari kunyoresa kuvhota zvakanaka zvave kuitwa nezanu PF pave kutsvitsidzira vanhu.
ndorazo kuti intimidation yatotanga. Hapana zvimwe vanhu vanoshaya senzvimbo ine yakambeita violence nguva yakareba inonzvimbo yezvaka. Saka vanhu vangonzwa kuti zvinhu zvakunyogwa nyogwa, vanhu vanotanga kutya manje voti kudaro takuzikanwa patichavhotera nezvimwe zvakadaro. Nokuziva vanhu vemumareserva vanokasira kuvhunduka kana pachinge paita nekuti vakaona zvakawanda.
Vati sarudzo dzinokwanisa kufamba zvakanaka chete kana zvekuchichidzirana izvi zvikaregwa.
Ini ndiri kuti zvino vanhu vaita zviri fei vasiyana nenyaya dzokuvhundukirana. Kana anokambeni akambeni murunyararo, kana anokambeni akambeni asingashandisi mainputs, kana kushandisa magovernment departments kana vashandi vehurumende kuti vashandise panyaya dzokukambena seizvozvo.
Mumashoko avakaburitsa mukupera kwesvondo, sachigaro mutsva weZimbabwe Electoral Commission Justice Priscilla Chigumba vakayambira mapato ezvematongerwo enyika kuti atevedze mutemo nekurega nyaya dzemhirizhonga pamwe nekuchichidzirana. Vakatiwo nyaya idzi dzinofanira kumhanharwawo kune mamwe mapazi anoona nezvesarudzo akaita semapurisa neZimbabwe Human Rights Commission kuti dziongororwe. Ndakamirira Studio 7 kujerera kumasvingo. Ndini Godwin Manguja.
Vamwe vagari vemuchinoi vanoti mari yekuvandudza matunhu yeConstituency Development Fund inopiwa vamiririri vematunhu muparamende ishoma zvikuru. Ata Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekupa pfungwa dzavo kuti mari iyi inoshandiswa sei uyo wakaitwa svondo rapera, vagari ava vanoti mari iyi ishoma zvikuru zvichienzaniswa nematambudziko anosangana nevanhu munzvimbo dzavanogara. Mumiriri wechinoi muparamende vaPeter Matarutse vebato reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vakagovera zvakaenzerana mawadhi ose ari 15 mari yavakapiwa inoita zviuru $50 zvemadhora, wadhi imwe chete ichipiwa madhora zviuru zvitatu. Mumwe mugari wemuwadhi 9 vaStanley Pedzisai vanoti mari yeCDF ishoma zvikuru, nekudaro vanokurudzira kuti mawadhi ari pedyo napedyo vasanganise mari dzavo kuitira kuti vavake chinhu chikuru chakaita semusika sezvo vanhu vakawanda vave kurarama nekutengesa.
Kana ungava kuti toda kuti tiite musika ipfungwa dzangu 3000 kaichange. Kana tikangwa toda kuvaka chishedhi chedu chemusika chaioka hachikwani. Unless kuti tikabatanidza oka tiri vanhu tongoganhurwa nerodhi tongotiwe kana tati ngatiisei musika pakebs apoka maketi pakebs pakati apoka tikabatanidza tinogona kuita chinhu wani chinokwana kuvakika nemari iyoyo, because iyo mari yacho ichange haikwani kuvaka chinhu kana kuita chinhu chinoonekwa.
Mumwe mugari wemuwadhi 11 vatendai Musonza vanoti sezvo muwadhi mavo musina chimbuzi chevakawanda, mari yeCDF inokwanisa kuvakisa chimbuzi mudhorobha.
But ndinozwa murazi chana vanhu vanoshandira apa vachitotiza kwende kuti vachienda mumasango mayadhi evana. Ndochikumbiro changu kuwadhi 11.
Mumwe mugari wemuwadhi 11 amai Angelini Gwangwadza vanoti imwe mari inofanirwa kuvaka musika kuti vanhu vasafambe mitunhu yakareba vachienda kunotenga muriwo kana zvimwe zvekudya mudhorobha.
Tine chichemo kuwadhi 10 chekuti nzvimbo yedu ka haina mashopi plus haina musika. Saa tatira kuti zvakaita paexo patotawa apo kapa titiro mastructures yemusika yekuti totengawo madomasi nemakunyeni nechinhu chidiki padhuze, ende panofanira kuitawo kana kashopu ezvino exo yacho yakavhara ndopataitenga chinhu.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru wevanotenga nekutengesa muchinoi Muzvare Edith Sengwe, avo vanoti mari yakawanda inofanirwa kuvaka nzvimbo dzekutengesera sezvo vanzwa nekutandanisana nemapurisa ekanzuru vachinzi vari kutengesera pasingabvumirwe.
Nokuti vana mai tisienda mudhorobha kuona vana kuti vana vadyei vabuda vapere vachienda kuchikoro. Saka tikaona zvinotibatsirawo semadzimai ndoona kuti zvinogona kutiitirawo zvakanaka, togona kuraramisawo vana venyu.
Vanhu vakawanda vakapinda mumusangano uyu vakarumbidza vamatarise kuti havana kusarudza kuti kanzura ndewebato ripi, asi vakapa makanzura ose kusanganisira gumi nevatatu vezanu PF mari zvakaenzana. Vamatarise vakakunda vaPhilip Chiyangwa vaimiririra zanu PF musarudzo dzemuna 2013 izvo zvakarwadza vaChiyangwa vakanzi nevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakarara vakapeka bhutsu musi waziviswa zvabuda musarudzo dzodze muchinoi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakangamwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe wevakuru vanoongorora nyaya dzekutengeswa kwenyanga dzenzou nezvechipembere zviri kunze kwemutemo mupasi rose aurayiwa. VaEsmond Bradley Martin vakawanikwa nezuro svondo mumba mavo muNairobi vaine ronda muhuro rekubayiwa. Aive chiremba wechikwara cheGymnastics muAmerica, Larry Nassar, atongwa zvakare nhasi achipuwa mamwe makore ekugara mujeri ari pakati pemakumi mana nezana nemakumi maviri nemashanu, nemhosva dzekushungurudza vanasikana vamwe vacho vane makore anosvika gumi. Mapato anopikisa ari kuramba achingowanda munyika mushure mekuziviswa kwerimwe bato idzva riri kuzvishambadza kuti richakwikwidza musarudzo dziriko gore rino nezita rekuti New Patriotic Front. Pane umbowo hwerimwe zvebato ringangoparurwa rinenge riine zita rimwe chetero rekuti New Patriotic Front, iro rinofungidzirwa kuti ndere nhengo dzechikwata cheG40 dzakadzingwa muzanu PF. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune vebato riri kufungidzirwa kuti ndere nhengo dzeG40 iri, asi verimwe bato racho riri kutungamirirwa navatendai Peter Munyanduri vanoti vakatoshamisikawo kunzwa munhau nezverimwe bato idzva rine zita seravo. Ngatinzwei hurukuro yataita navatendai Munyanduri.
We formed our party after we record taona kuti hurumende iripo ikuita huri. Because we were working on a place, we appointed them. We got a law with the Minister of Finance. I see one, I got a finance. We appointed them so that with the Minister of Agriculture. I see one, I got agriculture. Resulting in the, which is the corruption. I'm not corruption of prayer, Mamba Simon Reddy.
Batoiri, Rava Nengu Wayakati, ragadzirwa raiswa panzvimbo rakakonzi rakumhanya richitarisirwa kupinda musarudzo dza 2018.
Yeah, but 2018 ndo pataka foma bato tichiri tiri progressive and innovative movement about PINZ. Saka takazoita rebrand zuva 23 January takuita New Patriotic Front, which means bato rinofanira kubudira gori zvinhu rewani uyezve nenyika yedu.
Vamunyanduri, kune vamwe vatanzwa nezuro vari kubuda buda vari nemapepa ari kutenderera tendererawo zvakare mumadande mutando mune manewspaper vari kunziwo zvakare iNew Patriotic Front. Vamwe vanga vachitotiwo ndofunga ndevakabva kuG40 vaya vana vaJonathan Moyo nana vakasukuwo here
muri vamwe chete here neboka iri?
Ya icho kwadi ndakatoshamisika kuona mustandard neo yapfuura iyi nemustandard vachitaura pana vamwana vanoda kushandisa zita ratakanga takafoma pati tikatsamba iri kudeki tikaemaila kwese studio 7 daily news this day financial gazet
vamunyanduri totarisa kuti imimi sebato riri kupikisa mave papi negadzirirowo dzekupinda musarudzo
isusu takaenda kuma 10 provinces ese tichidistributa maflyers iti 20,000 provincial capital takawana mukana wekubuda mumapepa nezve daily news amene kuti hera dzione yange isikari kuti budisa sei sandemeo but mumapepa ana daily news this day wabveke wachigona kuti buditsawo noita kuti zive my elections have had none because kuriga kwa kuita kuri pachena because vanoita mutemo inova favor muparliament at the expense of other competitors saka in that case we cannot say my elections are free and fair.
Avo vange vari vatendai munyanduri vachitaura parunhare vari kuHarare nestudio 7.
Nyanzvi mune zveutano dzinoti madzimai mazhinji ari kunonoka kunoongororwa gomarara rechibereko vachizoenda nguva yapera. Ngatinzwei nyaya ina Patricia Mudadigwa.
Munguva shoma yapfuura chipatara cheparirenyatwa change chichiongorora gomarara remuromo wechibereko pamwe nekurapa pachena avo vanga vachiwanikwa vaine dambudziko iri kana richangotanga. Vachitaura nestudio 7 mukoti mukuru kukirinika yevisual inspection with acetic acid kana kuti viaki muchidimbo paparirenyatwa amai Bernadette Mandaza vanoti kunyange zvazvo chirongwa chavo chaive chakanangana neavo vane gomarara richangotanga vakasangana nemadzimai mazhinji aivati vane gomarara rakomba.
Vamwe havana ruzivo, vamwe vacho havatorina mari yekuya kuzoonekwa kuchipatara. Saka pavanzwa kuti kune zvemahara vari kutouya vavanhu vakutorwara vakuda kutoenda kunorapwa kumwe, havasisiri vanhu vekutarisa kuti vadzivirirwe. Saka taona titori ne vakatiwande vakatozoendesa kumakliniks anoona nevakutorwara.
Amai Mandaza vanotiwo kunyange zvazvo dambudziko guru rinoita kuti madzimai asaongororwa gomarara rechibereko iri nyaya yekushaya mari pamwe nekushaya ruzivo chimwe chikonzero yenyaya yekuti gomarara iri rinobata madzimai panhengo yakawanda iyo vazhinji vasingadi kuti vatariswe.
Dambudziko rinoita kuti madzimai vasauya kuzotariswa dzimwe nguva kusaziva nekusanyatsofarira kuuya kuzotariswa because pane nyaya yekuti vanenge vachi nzvimbo yakawanda yatiri kutaura nezvayo. Saka zvekuti munhu angouya achitariswa ari paita havazvidi. So kazhinji anozoti atoone dambudziko ndopo ozouya, and kana ane dambudziko zvakune zvakutinonokei kuti zvirapwe. Iye tiri kuti kana munhu achikwanisa achisati arwara ndopo anoda kutariswa. Tinokurudzira kuti kazhinji kachona munhu atariswe kamwe chete mumakore matatu.
Mukuru wekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vanotsigirawo kuti madzimai mazhinji ari kunonoka kunoongororwa gomarara rechibereko iri nekuda kweurombo, kuva nezvipatara zviri kure pamwe nekutoshaya zivo kwevanhukadzi.
Chiri kunesa stereki one inyaya yemari kuti ukaenda pachipatara normally unobhadhara inonzi consultation fee nyange iri dhora, vanhu vakawanda havana dhora racho. Chechipiri kumaruwa uku madistances pamaclinic akakura stereki, so vanhu havagoni kufamba. Then kechitatu munhu mutema ukamuudza kuti une kansa yechibereko enda unorapa, anoramba otanga oenda kun'anga ozouya chirwere chakura.
Dr. Labode vanotiwo chave kudiwa pari zvino kuwanisa madzimai dzidziso nguva dzese vachiti ruzivo rwegomarara repachibereko rwakaparidzirwa sezvakaitwa chirwere cheHIV and AIDS zvinobatsira kusimudzira utano hwemadzimai munyika.
Chikuru skuru stereki kuita zvatakaita neHIV kupinda stereki tichidzidzisa vanhu kuti chirwere ichi chikabatwa chikakasika chinorapika.
Nzira dziri kunyanyoshandiswa kuongorora gomarara remuromo wechibereko ndedze pap smear nevhiaki. Vanhukadzi vanoshandisa nzira idzi vanofanirwa kuongororwa kamwe chete pamakore matatu. Asi kwavewo nenzira yekushandisa human papilloma virus screening HPV inova yave kukurudzirwa pasi rese sezvo ichibata utachionawo zvakanyanya. Nzira iyi ine mutengo uri pakati pemadhora makumi matanhatu kusvika kumadhora makumi manomwe nemanomwe, iyo inonzi nevamwe inoremera vazhinji. Nenzira iyi madzimai anoongororwa gomarara kamwe chete mumakore mashanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Musakangano wachirongwa chelive talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa kunetsana kunonzi kuri kuramba kuchenderera mberi mubato reMGCT. Anokoneka ine mufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Evans Sininga.
Soko isika tisenda bakufu.